kumbare kuhongu kwa ita mirishonga tangata enda kuno isama yes vote campaign posters kumagaba kupa maflat wano njimenyere
chii cha itika
tiku isama posters kudaro tangatiki ku fiumane BBC correspondent South Africa anonji Andrew Hardin pango ita descend maraud youth militia yes anu PF manga wachi darika 200 vanhu ivavango uya vakatanga kurwa vanhu vachiti viringa vachiti mhanyisa kubva mumagaba imomo ndozvaitika
maenda kumapurisa here
mapurisa varamba kutora ripoti zvikanzi makapfeka matshirt MDC saka tora ripoti yenyu mambenge maapfekerei naizvozvo ripoti haina kuita tarohwa tiri 37 tu ndoanya kukuvara zvakanyanya vamwe takuvara asi zviri nani
vakuvara ava vaendeswa kupi
tese tiri 7 taendeswa kunonzi kucsu padokta nemipana paizvi nditori kucsu kuchipatara kwatinorapwa
pane vamunoziva here pavanhu vakurova yava
vanhu vatirova vanozivikanwa nokuti vanhu vese ivava vaidentifaiwa asi mazita achaprovhaidwa kuti vanhu vacho vakwanise kuti tivasungise asi kuvasungisa kwatichaita ndonge tainvolva sadak nokuti mamembers vesadak vakwanisa kuatendawo sini nezvaitika ende vari very concerned nezvaitikawo zvakare
mambotaura navo here imi
hongu tataura nemaobservers esadak secretary general wesadak parliamentary committee anonzi Mr. Chizia vashushikana zvikuru pavanzwa kuti zanupf riri kuita zvinhu izvi asi maleaders avo vachitaura runyararo asi paground pachiitwa violence.